Manera kana kamuri Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kava tereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu ndira 24 2024 makaterera ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare Ramajor Street rapa mutongo wekuti vaJobs Kala vaimbova miriri weZengeza West nemiriri weChitungwiza North vaGodfrey Stole vakapara mhosva yekupesvedzera mhirizhonga kuChitungwiza. Guta reHarare rinoti rave kutadza kugadzirisa dambudziko rechirwere chekolera. Tichakupai zviri kuitika kumakwikwi eAfrica Nations Cup kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Apo chirwere chemanyoka ekolera chatekeshera munyika vanotungamira guta reHarare vanoti vakundikana kugadzirisa nyaya yekupedza hutsvina kunyanya pamwongo weguta ukuwo hurumende inoti ichabatsira makanzuru akafanana neHarare kuwanisa vagari zvikwanisiro zvakaita semvura uye kuchenesa nzvimbo dzavanogara zvavanoti zvatadzwa nemakanzuru aya Mutoreri wenhau Tobias Mudzingwa anotipanyaya inotevera.
Achitaura kuvatori venhau nhasi muHarare pamusangano wakokerwa negurukota rezvekubudiswa kwemashoko wekutaura pamusoro pechirwere chekorera mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vati kanzuro yavo yatadza kupedza mvonga-mvonga iri pamoyo weguta iri ichikonzerwa nevanotengesa mumigwagwa zvavanoti zvapa kuti kurwisa kolera kunetse.
Hongu takapiwa musenze kete wukuti vanutingisa mumigwagwa bave senzira yekuchenesa guta asise kuna kwa muri kuita takundikana asisi nofara kuti hurumende yapindira kutibatsira iri basa rekupedza chirwere ichi nekuchenesa guta redu harisi rekanzuri chete asi remunhu wese
Vachitaura pamusangano mumwewo, gurukota rinoona nezveutano, Dr. Douglas Mombeshora, vati hurumende ichatora matanho akati kuti kubatsira makanzuro akaita seHarare.
Tichabatsirana nemakanzuro kuti vanhu vawane mvura yakachena. Ticharamba tichiwedzera nzvimbo dzekuti vanoita manyoka vabatsirwe nekukasika kumadhorobha nekumamisha. Zvekare tine nhomba yekorera ichachanga kubayiwa vanhu svondo riri kutevera. Tiri kuramba tichikushawo shoko rechirwere ichi kuruzhinji kuti vanhu vangwarire.
Vamombeshora vaudzawo vatori venhau kuti kubva pakatanga kubatwa munhu chirwere chekolera gore radarika muna kukadzi vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nechimwe 20,121 vanofungidzira kuti vakabatwa nechirwere ichi vatiwo pavanhu ava vanosvika mazana makumi mana nevanomwe kana kuti 407 vakashaya asi vazvirovawo dundundu vachiti kana zvichienzaniswa nedzimwe nyika Zimbabwe ine vanhu vashoma vaurawa nekorera nekuda kwekupindira kwehurumende Mushure mekubvunzwa kana zviborani kunyanya zvemuHarare zviri kuwanisa veruzhinji mvura yakachena gurukota rinoona nezveminda kurima nemvura vaAnxious Masuka vanga varipowo pamusangano uyu vaita pamusasa pamunondo vakazvambarara pamubvunzo
assume that the water that you are getting is unsafe
chandikada kukudza ndechekuti itai sekunge mvura yese yakasviba kunyange yemumikoti naizvozvo isai mishonga musati maishandisa kana muchida kuziva kuti mikoti uri kubudisa mvura yakachena zvekunika here munogona kuita kuti iongororwe asi chikuru pari zvino ndechekuisa mishonga inochenesa mvura mumvura yese
Nyanzvi inoongorora zveutano uye vari mupepeti webepa reThe Health Times vaMichael Gwarisa vanoti pano kupinzwa kwezvematongerwo enyika nekukandirana nyoka mhenyu kuri kuitika panyaya yekolera.
umaruguti haiviu, umaruguti haiviu, iwe zano warguti, iwe harare wakundikani. Nuwaru kukondara kolera, bari tika na uzo chireche za futu, tika enda kumaruzeva, mwona wati kolera, eri kucheke shera, kustombori na kana kutikune kikune triple C. Then uotari sa ufutu kunewe triple C, mani kwa chitu ufutu government, kolera eri kutika kana mwono mwarari, eri kukonzero, nekuti urumende, eri kutipa mari, kusekwani sirozo kutie wa kwanite kupeza na mzikono kolera. So pangwa ino andoni sekuti chimichaka naka, kutipawe neku politicizer, niyae kolera.
Vamombe shora vazivisa o kutiveru zhinji vachatanga kupiwa nomba ye korera musi wa 2019. Asi mukuru wesangano rinoona nezveutano hwevanhu munharaunda Community Working Group on Health vaItai Rusike vaudzawo Studio 7 kuti izvi zvega hazvipedzi dambudziko iri.
Asi mavaccines ma short term measures. Zvaari ma short term measures anotoda kutoshandawo zvekare nenhau iyoyo ye water sanitation and hygiene. Ma vaccines tinoati anoita inda tinoti complementary measure haakwanise ku replace water sanitation and hygiene. Masimba enomba ari temporary.
Hurumende yati yaumba homwe yemari inosvika madhora mamiriyoni 13 ekuAmerica kubatsira makanzuru kuti awanise vagari mvura yakachena. Nzvimbo dzakaita seHarare, Chiredzi, Marange ndidzo dzedzimwe nzvimbo dzine vanhu vakawanda vari kuita manyoka anofungidzirwa kuti ikorera. Nakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi mukucherechedza zuva redzidzo kana kuti International Day of Education. Asi sangano rinoona nezvekodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rinoti nyika dzakawanda dzemuAfrica dzine dambudziko rakakura rezvikwereti kunyika dzekunze zvopakuti dzitadze kuendesa mari yakakwana kumapazi anoona nezvedzidzo. Munyika dzakawanda dzemuAfrica mari inowanikwa nenyika pagore inosvika zvikamu 60 kubva muzana kana kuti 60% inonzi neAmnesty International iri kuendeswa kunobhadhara zvikwereti. Mukuzeya nyaya iyi tabata munyori mukuru wesangano revarairidzi rezimta vagoodwill Taderera.
Isusu semaonero edu mamiriro ezvinhu ndekuti atingi chikuru-kuru chiri kunyanya kuzoita kuti education yedu isave inonyatsobva yabudikira inyaya yefinance. Saka kuisa mari yakawanda muzvidzidzo ndoo kwandingati kungangova kuri kuvhiringidza, otherwise zvidzidzo zvinenge zvakanyatsojeka zvakanaka muZimbabwe. Sekuziva kwako muZimbabwe inotorwa seimwe nyika iri pamusoro pachidanho chepamusoro mukuve nedzidzo yakanaka. Saka zvinozongonotipiringishei kuda mamiriro ekunze oupfumi
muunga pamuenzaniso iri ipapo.
Nekuti tichitaura kudai mari dzebhimu dziya dzatova negore rese dzisingauyi ende zvikoro hasati zvakwana zvinotarisirwa kuti zvinge zvichivakwa kuti vana vazhinji vawanike vachienda munzvimbo dziri padyo. Zvichitaura kudai tine zvikoro zvekuti zvinenge zviine makirasi anosvika kuma20 asi iwo aine vana mabuildings achida kuti asvike kuma60 zvobvoti kuisawo mari mukuti zvakawanda zviwanikwewo zvichitengwa zvakafanana nokuti mudzidzo dzamazuva ano makombiyuta zvakafanana nokuti atingati furniture zvakafanana nokuti mari yevarairidzi kuita kuti zvese izvozvo zviripo varairidzi vawanike vachizochida kushanda zvinonyatsobatsira vadzidzi nenyika.
Ko ivo varairidzi vacho varipo vanokwana here tichitarisa uwandu hwevana vechikoro?
Varairidzi variko vakatogara vasiri kudzidzisa vakutobatirwa neatingati maprivate colleges vachipiwa mari dzinonguva dzisingaenderane nokushanda kwavo. Asi kungoti ihurumende iri kuti hatisati tava kugona kubhadhara vose, saka inopota ichitora vashoma nevashoma vachitarisa kuti bhajeti yavo inovabvumira here.
Munyori mukuru mune rimwe sangano revarairidzi rezinta vagoodwill Taderera vachitaura vari parunare muHarare. munemo nyaya yezvikwereti nepenyuro yepadande mutande yeAPA inoti rimwe dare repamusoro kuBritain raudza Zimbabwe kuti itevere mutongo wakapiwa muna 2015 wekuti ibhadhare mari inosvika mamiriyoni zana nemakumi maviri nemashanu kana kuti $125 million kumakambani maviri anoti Border Timbers Limited neHangani Development Limited. Zimbabwe inonzi yakatorera chimwe chizvarwa chekuSwitzerland neGermany vaBernard von Pessold nevamwe vavo mapurazi, kunyange hazvo mapurazi aya ainge ari pasi pezvibvumirano pakati pehurumende kana kuti Bilateral Investment Promotion and Protection Agreements kana kuti BIPA. Magweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights nezuro akakwanisa kuburitsa muusungwa vamwe vagari vekumutirikwi kumasvingo makumi matanhatu vainge vasungwa nemuvhuro vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo une chekuita nemvura weWater Act vachinzi vakazvigadza kumahombekombe kwedhamu remutirikwi zvisiri pamutemo. Asi vagari ava vanosanganisira vatana vane makore anodarika makumi manomwe vanoti vakatanga kugara panzvimbo iyi kwemakore anodarika makumi maviri. Mutongi wedare raMajor Street kumasvingo akavapa mukana wekutongwa vachibva kumba mushure mekuvabvisisa mari yechibatiso. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata gweta riri kumirira vagari ava vaFrank Chirairo vevanova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Zviri kunzi musi wa22 January 2024 kuLaking Tilikwi Basin Masvingo District, vasungwa vese ava vari 66 vakaocupya Laking Tilikwi Basin Masvingo vakaishandisa kuirima kana kuita zvavanoda sepavo, asiwo vachiona kuti hapatendegwi. Saka kesi yakapinda mudare nezuro takapinda pane mutongi provincial magistrate pamasvingo magistrate court. Vasungwa vese vari 66 vakapiwa bail re 100,000 RTGS pane mumwe nomumwe wega wega musungwa, kunyange isu taiti bail iri rakawandisa sezvo vagari ivava vave kuLaking Tilikwi Basin ivava vachingovawo varimi havana kana kumwe kwavanowana mari. Asi zvisinei kudaro vakazongonzi umwe nomumwe ngaabhadhare 100,000 RTGS se bail deposit.
Saka ivo vagari vari kuti pamhosva yavari kupomerwai?
Vagari kana kuti vasungwa ivava vari kukashamadzika, vari kukahadzika nechaji yavari kufesa iyeyi. Vari kuti vagara panzvimbo dzavari idzedzi kubva kare. Pamisha pavo pane marinda emadzisekuru nemadzisekuru avo nevabereki vavo, but nhasi vongonzi makagara mudhamu, nhasi vongonzi chibvai. Chinokashamadza futi panyaya iyi vakandemiri ndechekuti inki yemaelections yeballot paper raAugust 2023 haisati yambotooma, asi vanhu ava vakutoshungurudzika. Iko zvino kuti vaende kunani hapana unovanzwa, hapana kuda kuvabatsira. Vanhu ava vari kushungurudzika nekuti havachatozivi kuti kuruti vakabatwa nemhosva ipapapa mangwana vachavaiviri kubva vari pamba here kuruti vabatwa nemhosva kana vakaprosekutwa nekesi yei. Ende uyezve kuri kuti kana vabviswa pavari kugara ipapa vachaendepi?
Avo vanga vari gweta riri kumirira vagari vekumasvingo kwamutirikwi vaFrank Chirairo vesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Vanga vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnthony Blinken, avo vari kushanyira nyika ina dzemuAfrica, vange vari muNigeria nhasi vachiita musangano nemutungamiri wenyika iyi vaBola Tinubu. Vatungamiri ava vataura nezvenyaya dzekudyidzana munyaya dzezveupfumi uye dzematongerwo enyika, vachitarisawo kupidigurwa kwehurumende nemauto kunyanya kunyika dzekumawirira kweAfrica. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza.
Chirikuita kuti urumende dzepedi kuruwe ku West Africa katarisha makawanda wanda macho inyaya dzekusa gutsikana nematongerwa anenge achiitwa munyika saka zvinozoitika ndezvekuti vanhu vanenge vatori nehasha masoja awana mukana wokupidigura hurumende
ko sarudzo hadzishande here handidzo here dzinofanira kushandiswa kuti vanhu vakwanise kusarudza vatungamiri vavanoda
sarudzo dzinoshanda asi sekuziva kwenywa zulu sarudzo dzemuafrica dziri kuratidza kuti hadzisi kunyatsobuditsa zvido zvevanhu pane nyaya dzekubiridzirwa kwesarudzo pane nyaya dzekushandiswa kwemhirizhonga pane nyaya dzekushandiswa kweupfumi hwenyika kusapota mapato kunyanya mapato anenge achitonga saka hadzizonyatsobuditsi zviri kudiwa neruzhinji rwevanhu mukati menyika
totarisawo iyo nyika yakaita seNigeria yakakosha zvakaita sei kunyika yeAmerica zvekuti ingabva yashanyirwa
Nigeria tikatarisa kudunhu rekumavirira kweAfrica ndiyo inoonekwa semutungamiri panyaya dzezveupfumi ndiyo inoonekwa sekuti izwi rayo iko kudunhu ekoasi ikoko ndoringanzwikwe rikagona kuita kuti pada zvinhu zvingafambe zvakanaka kudunhu ikoko saka tingati neimwe nzira Nigeria inoonekwa seine utungamiri hwainawo kudunhu remavirira Africa
taonawo mune imwe nyaya mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vachiita musangano nemutungamiri wenyika yeChad vaDebi musangano uyu wakakosha zvakadii semaonerenyu
musangano uyu wakakosha nekuti musangano unoedza kuti nyika yeRussia iwanewo yatingatiyo control kune dzimwe nyika dzakaita seChad saka kusangana ikoko pane zvibvumirano zvinenge zvichiitwa Russia ichisiyawo mafootprints ayo mune nyika dzakaita seChad iyo saka misangano yakakosha chaizvo mune zvematongerwo epasi rese
nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza vari parunare muHarare Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump ndivo vakakunda musarudzo dzekutsvaga achamirira bato ravo musarudzo dzemutungamiri wenyika dzichaitwa munambudzi gore rino. Musarudzo dzekuma primary dzakaitwa mudunhu reNew Hampshire neZuro vaTrump vakawana zvikamu zvinodarika makumi mashanu nemana kubva muzana kana kuti 54% vachitevererwa namai Nikki Haley vaimbova miriri weAmerica kuUnited Nations avo vakawana zvikamu makumi matatu kubva muzana kana kuti 43%. Mapurisa emuSouth Africa anoti asunga mumwe murume ane makore makumi maviri nemapfumbamwe akati ndiye akabatidza moto wakauraya vanhu makumi manomwe nematanhatu kuJohannesburg muna Nyamavhuvhu gore rapera. Vanhu vakawanda vakafa munjodzi iyi zvizvarwa zvedzimwe nyika zvainge zvapotera muSouth Africa kunyanya. Murume uyu anoti akabatidza moto uyu achida kupisa mutumbi wemunhu waainge aponda. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro nechizvarwa cheZimbabwe vavimbai mhungu avo vanove software product manager kukambani inoita zvemakombiyuta neumetura yeIntel vachishanda vari kuPhoenix mudunhu reArizona. Vamhungu avo vashanda pakambani iyi kwemakore gumi nemapfumbamwe parizvino vari kushanda nemafekitari vachiratidza mashandiro anoita zvigadzirwa zvavo zveartificial intelligence kana kuti AI. Katinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndinoshandira kampani inonzi Intel inogadzira iyo pfungwa dzinopinda makombiyuta anonziwo pachirungu maCPU, ndo zvatonyatsokuzivikanwa nazvo, asi noita zvimwe zvakawanda zvokubatsira zvinofamba nomumhepo zvese zvavanoti ya internet. Saka zvose infrastructure yacho nesoftware inofambisa zvose zvamunonzwa izvozvizvi zveinternet zvinogadzirwa neIntel. Ikambani yavana makore anoita makumi mashanu amakore ichiita izvozvizvi. Saka ndiyo kambani yandinoshandira.
Ibasa ripi ramunee muchiita sa software product manager?
Zvandiri kushanda nazvo zvinenge zvina makamera anotarisa otora mufananidzo zvinhu zviri kugadzirwa mumafactory, obva wazvozvitsvena kuti zvinogona here kushandisa yainonzi AI yatingati technology yamazuva ano. Inodzidziswa, inobva yadzidza programu yacho kuti ichakanaka, ichakaipa, ichakanaka, ichakaipa, yobva yasuggesta maimprovements kuti zviri kushanda here. Saka zvinhu zvinodiwa sitereki.
Vakawanda vari kuchema nayo AI vamhungu hanza yakutorera vanhu mabasa. Imi munoti
ndozvinoitika pakauya motikari vaityaira mabhiza namadhongi vakati takutogegwa pabasa. Vasino zvamunoziva kuti chakwaidikamwa kuti webva watora license yokudii yokuchaira motikari wobva wawana rimwe basa. Saka ndo zviri kuitika iko zvino. Kuna vanhu vanodiwa kudini kutraina marobot. Saka AI yachowo inoda vanhu vanoitraina kuti iite. Asi zvaunowana paAI mabenefits acho atingataura akawandisa. Nokuti haungamiri uchiti aiwa hatingadi AI nokuti iri kutorera mabasa. Aiwa kwete.
Tichitarisa iyo AI, zvinhu zvamungati here zvingashandawo munyika dzemuAfrica?
Kutaura chokwadi, tikatarisa zvakaita nyangwe macellphone nokutumirana vanhu mari, ndo example yandingapa. Zvakava zvunhu zvakabatsira vanhu muAfrica. Izvezvi ndinotumira mai vangu mari kumasvingoko mwedzi nomwedzi, so mwana wakadzidziswa zvakanaka handiti. Saka ndinoshandisa technology yokutuma namaapp aripo. Saka ndizvo zvipo neAI. Pane zvimwe zvatingagona kushandisa paAI kunyika dzedu zvingatibatsira kuti tisaenda zvakaita vanhu vakawanda kutoita zvese zvese zvakaitika patechnology kuti titeerere sure. Pane zvimwe zvatinogona kushandisa.
Totarisawo imi savamhungu, ndeyapiwo mabasa amuri kuita ekubatsira kusimudzirawo vamwe?
Tine association yedu yamazimbabweans tinosangana around April 19 toita independent celebration. Saka inini nomumwe hama yangu tisinozvironga izvozvo uye tobatsiranawo panenge paita nhamo. Takabva tatangawo WhatsApp group yokuti tisangoita makuhwa chete asi batsirane kusimudzirana. Uye tina mastudents anouya kuyunivhesiti iri kunoku inonzi Thunderbird University kuna vakawanda zvikuru vanodarika 20 vanobva kuZimbabwe. Saka vanouya nemhuri dzavo toti vabatsirei kutsvaka zvikoro, vabatsirei kuti vangagara sei zvakanaka kunoku.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vavimbai mhungu vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7 vari kuArizona muno muAmerica. Iko zvino tochienda kunyaya huru yedu yanhasi. Nhengo mbiri dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaJob Scala vaimbova mumiriri weZengeza West navaGodfrey Stole vanova mumiriri weChitungwiza North mudare reParamende vabatwa nemhosva yekupesvedzera nhengo dzebato ravo kuti dziite mhirizhonga senzira yekutsiva rufu rwamuzvare Mo Blessing Ali, avo vakapondwa nemutsigiri weZANU PF akazotongerwa kugara mujeri kwemakore makumi matatu. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mm-hmm. mutongi wedara maita fazwa miti vati mushire meko ongorora zvakaunzwa kudare vawana vasikana na vasitole vaine mhosva yekupeshedzera mirishonga momo magweta ari kumirira vasikana vajerimaya bhamu vabvuma kuti vavira ava vabatwa nemhosva asi vakati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro rehigh court
dare rati ivo vasitole navasikana vose vabatwa nemhosva yekupumidzira mirishonga kuti itike munhu renyatsini tataura navasikana navasitole vose havasi kugutsikana nemutongo wapiwa vari kuramba vachiti ivo havana mhosva yavakapara asi pari zvino chatingangoita kupfuudza nyaya mberi kudare riri pamusoro kuti richitongawo nyaya iyi richionawo nemeso matsva
vabhamu vati vachazenge vachidzoka kudare nemusi wemuvhuro svondo rinouya
mushure mekunge dare rati vasikana navasitole vabatwa nemhosva nyaya yazopfuudzwa mberi kusvika musi wa29 wemwedzi uno kuitira kuti tipiwe mukana kunyanya gweta ravasitole ranga risipo kuti riwanewo mukana wekuadressa court neinonzi mitigation kana kuti kuchema chema kuitira kuti vapiwe mutongo uri wakareba
mangwanana nhasi vasikala vanga vambomira pamberi pedare neimwe mhosva yavari kupomerwa yekunzi vakataura manyepo vachiti mapurisa aingauraya mwana aivakaberekwa kumusana namai vake vachiedza kuti vanhu vatevedzere mitemo yecovid-19 muna 2020 anzwa nyaya iyi mutongi Felix Chakanyuka vati vachapa mutongo wavo musi wa7 kukadzi rimwe remagweta vasikala vaHarrison Ngomo vanotsanangura zvakonesa kupiwa mutongo nhasi
panopera kupira nyaya vamupirire mhosva kana kuti munhu anomirira gweta guru rehurumende anofanira kuisa mapepa ake anenge achitsigirira mhosva yaari kunenera
vachitaura mushure memutongo wapiwa nhasi mutevedzeri wemutauriri webato reTCC vaGift Siziva vati mutemo munyika unotarisa kuti wabuda mumba mani
chinhu chatinofanira kugadzira munyika muno is the law inofanira kuapply universally zvisinei kuti urebato ripi padzwa muri kuona vasikala vavictimize nekuti vanomira nechokwadi vavictimize nekuti vakachuza kuti munyika muno muite demokrasi demokrasi kana yavapo haisi yeruzhinji rwezimbabwe ndeyemunhu including my political parties zvisinei kuti rumubatori
mumwe mutsigiri weTCC anga ari mudare abva kuchitungwiza ada kuzivikanwa nekuti amai fandi ati arwadzwa zvakanyanya nemutongo wapiwa nhasi
jobho munhu anochengeta vanhu vakawanda kuchitungwiza yese zimbabwe yese chembere vamwe vana havasi kuenda kuchikoro vaipinzwa naonarebo but muchiri makangovharira munhu wani kungoti anyanya kumonyanya kumomesa zvanyanya kuti mhosva yatina ndeyei yakaparwa naonarebo zikara isingapere inga vanouraya vanhu vari kufamba vari panze mbavha chaidzo marobert sewo ari panze but honorable scala mukuramba kuti vabude panze
asi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato rezanupf vafarai marapira vati zvaitika kuna vasikala navasitole izvi chinofanirwa kuva chidzidzo kuvana vezimbabwe kuti munhu akatyora mutemo anotorerwa matano
zvaitwa pana navasikana ngachive chidzidzo kune vamwe vose kuti ungava ani kana ani mukati menyika ino ungava webato ripi kana ripi kana wavhuna mutemo mutemo unongobata munhu wese zvakaenzana zvisina kusara kana kupokana
kumatare mapurisa anga akapakatira zvombo nhasi aswera achiita wakiti nagonzo nevamwe vatsigiri vavasikala avo vauya kudare neuwandu hwavo zvaita kuti varambidzwe kupinda mudare sezvo dare ranga razara vangomo vatiwo vatsutsumwa zvakanyanya kudare sezvo vanongedzerwa pfuti neumwe wemapurisa aya apo vanga vachiedza kupinda mudare masikati ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.
Munhau dzemitambo tombotarisa zviri kubva kuAfrica Nations Cup kuIvory Coast. Pamitambo iriko iko zvino muGroup E Namibia 0 Mali 0. Mutambo uyu watambwa 29 minutes. Mune mumwe mutambo South Africa ichiri yakaita mangange 0-0 neTunisia. Masikati Zambia kuchatambawo Zambia neMorocco uye Tanzania neDRC nenguva dza10 manheru ano. Musakangano kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk apo tichataura nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti upenyu hwakamira sei Tasuka kumagumu ya chirongwa chedu cha nasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC. Ndokusi ya mina Taboka Ngube, munaudze, isindebele.
Soku izika disenda bako VOA ndebele.